muno mukenya tichiongorora sarudzo dziri kuitwa muno mukenya nhasi sarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka takasvika kuno mazuva mashoma apfuura saka taka tikongororawo zvakare kuti mabasa ari kubatwa nesangano rinoita nezvesarudzo muno akaita sei maonero edu ndeyekuti basa ravo vari kurifambisa zvakanaka vakakwanisa kutaurawo nemacitizens pachine nguva kuti vazive kuti sarudzo dzisange dzichifambiswa sei mumaredhiyo nemumatelevhizhen vachiita mademonstration kana kutonzi masimulation nokuti musi wesarudzo zvezvinhu zvinenge zvichiitika saka basa rero takaona tifamba zvakanaka takakwanisa kuonawo zvakare kuti vakwanisa kuti voting material idiployewe mumapolling station nenguva uyewozve patanga sarudzo makuseni pa6 am dzatangawo zvakanaka uyezve dzapirawo zvakanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana nokuti sarudzo dzinotangira 6 am dzichipira na5 pm saka dzapira zvakanaka pari zvino pava negadziro yekuti poitwa kuverengwa kwemavhotes acho aipatatswa nhasi ivavo
zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuzivikwa riini
zvabuda musarudzo izi zvichatanga buda nofuwa kubva mangwana ndinoona nekuwanda kwevanhu vavhota nhasi kuti kuverenga uku kunogona kutisvisa kana pakati pousiku chaiko
toonawo kuti kekutanga mhuri yekinya iri kunze kwenyika yatingati mudhayasipora vakwanisa kunge vachivhota musarudzo iyi zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko izvi
zveshokwari taona vana vokinya vari kunze kwenyika vari kudhayasipora vachikwanisa kunge vachivhota ichi chinhu chakakosha zvakanyanya muafrica uyezve chinhu chatinokurudzawo kuti tatata netarudzo dzemunyika yezimbabwe izvo zvatinoita gore rinouya vec kana kuti zimbabwe electoral commission ikwanisewo kukopa zvakanaka zviri kuitwawo nedzimwe nyika kuitira kuti tiwanisewo mukana vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanodawo zvapatisipetawo mune zvinenge zvichiitika munyika mukana wokuti vakwanise kunge vachivhota
zvii zvikuru zvamungati zvingadzidzwawo nezimbabwe kubva musarudzo idzi
zvingadzidzwa kubva musarudzo idzi chokutanga kurongeka uyezve vezeku vachikwanisa kunge vachitaura kuruzhinji rwezimbabwe pachine nguva mafambisirwo aanenge achitwa sarudzo mapolling stations anga anozivikanwa pachine nguva kwete zvokuzoziva kuti polling station yangu wozoziva nezvepolling station iyoyo kwasara mazuva mashoma shoma uyezve zvimwe zvingadzidzwe nezimbabwe zvokuti ngatidzidzei kushandisa mishina yemazuva ano kuitira kuti kuvhota kufambe nyore achimwe chikuru chandida kutaura ndicherunyararo rwataona kuti hapana pataona panga panokuitwa mhirizhonga taona kuti vanhu vese vanga vari kufara kuti vavhote uye vapedza kuvhota vazhinji vavo vakwanisa kudzokera kudzimba dzavo vakamirira kuti mari dzavo dzaanaunzwe taonawo zvakare kuti mapurisa nemauto anga ari munzvimbo dzakawanda dzekuvhotera uyezve vange vari kungochengedza nyaroro chete vasingapindire mune zvakanga zviri kuitika.